Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 19/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reHigh Court rinopa mutongo unorambidza nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzakadzingwa muParamende nemakanzuru navatsengezo chabangu kukwikwidza musarudzo dzemabai elections muna kukadzi dzichimirira bato iri. Vana vechikoro makumi maviri nevashanu vari kuita zvidzidzo zveECD pachikoro cheDave Livingstone Primary muHarare vakanga vapambwa nemuchairi aivatakura kubva kuchikoro vanowanikwa kumacheke. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera munyika huri kuramba huchikwira. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi emutambo wenhabvu eAfcon kuIvory Coast. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rarambidza vaive vamiriri muParamende vari nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vaAmos Chibaya, vaGift Ostalo Siziva nevamwe vavo kusanganisira vaive mumakanzuru makumi maviri kukwikwidza musarudzo dzemabai elections dziriko mwedzi unouya vachimirira bato iri sezvo vakadzingwa mubato iri. Mutongo uyu wauya zvichitevera chikumbiro chakasviswa kudare iri nevanozviti ndo vakafano bata chigaro chemunyori mukuru weTCCC vasengezo chabangu nemumwe muvhoti anove nhengo yezano PF vaChristopher Nwiwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare reHigh Court Justice Pitsirai Kwenda vati nekuda kwaizvozvo mazita avachibaya nevamwe vavo haafaniri kunge ari pagwaro revavhoti kana kuti ballot paper. Rimwe remagweta ACCC vachimirira nhengo dziri pasi pavaNelson Chamisa vaObey Chava vaudza Studio 7 kuti hongu ndizvo zvabuda mudare uye vati vamirira kunzwa kubva kubato iri kuti votora matano api.
Chokutanga dare ratiro mamembers of parliament nemacouncillors vakatandaniswa muParliament, vakatandaniswa nebato rinonzi ACCC and hapana chakarivesa zvakaitwa.
Imwe nhengo yeACCC uye vakadzingwa mubato iri navachavangu vaJameson Timber vaudza Studio 7 kuti havana kufara nemutongo wapiwa nhasi wekurambidza nhengo dzavo kukwikwidza musarudzo vakamirira bato ravo.
Isu seACCC hatitenderane nemutongo waitwa nedare panyaya iyi. Chaona nguva yekuti tinyatsoverenga zvataurwa nemutongi tochiona matanho atingatore tichiite kuti vana veZimbabwe vaone kodzero dzavo dzekuti vavhotere vanhu vavanoda.
Asi gweta ravachavangu vanxovani Stole vati vafara kuti chikumbiro chavo chatambirwa nedare.
Chimwe chinhu chashamisa ndechokuti ava vari kuti kune imwe ACCC vari kuuya neconstitution yavasingazivi kuti yakatanga rini. Ukamubvunza munhu wacho aiisa constitution kuti yauya rini, asi saka zvinotooneka kuti kune manyepo aripa. But zvisinei, chakakosha ndechokuti ava vakadzingwa kuACCC havazorepresenti ACCC sva3 February.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzaikadzere vaudza Studio 7 kuti mutongo wanhasi asi hauna kunaka nekuti unonyima vavhoti mukana wekusarudza vanhu vavanoda.
Satiri kuona kuti zvinhu zvinosuvisa chaizvo kuti matare edu akuramba achienderera mberi achipindira munyaya dzekuti anokwanisa kumira neanokwanisa kuvhoterwa ndiani, zvinhu zvatisingafariri.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti mutongo wanhasi hauna kushatira kuCCC chete asi kuti vanhu vese vakavhota musarudzo.
Chendingataura ndechekuti bato reCCC kumatare kunenge kwanetsa, kwanetsa kumatare, asizve chimwe chetobva kuti taure ndechekuti kana vava kutora route kana kuti a political solution yatingati kugadziriswa kuburikidza nematungirwo enyika kutoendawo kumatare ikoko inogona kuvawo route ye part of the political route.
Vachipa mutongo wavo nhasi, Justice Kwenda vati nyaya iyi yaratidza kuti pane makakatano ari muCCC anofanira kugadziriswa mubato kwete kumatare, asi vamwe vanoti makakatano aya ari kukonzerwa nebato riri kutonga reZANU PF, izvo zvarambwa nemushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko mubato iri vaFarai Marapira.
Isu sebato reZANU PF hatiudziri bato rinopikisa zvekuita.
Aka ndeke chipiri repamusoro richitambira chikumbiro chavachavangu chekurambidza vese vavakadzinga kupinda musarudzo vari pasi pebato reCCC musarudzo semabyelections. Dare iri rakarambidza nhengo pfumbamwe dzeCCC dzakadzingwa navachavangu kukwikwidza musarudzo dzakaitwa muna zvita gore rapfuura. Kusvika pari zvino vachavangu vadzinga nhengo dzeparamende dzinodarika makumi matatu nemakanzuro anodarika makumi matanhatu munyika yese, asi vachamisa nevamwe vavo vanoti zviri kuitwa izvi zviri kunze kwomutemo sezvo vachavangu vasiri nhengo yebato ravo. Vachamisa nebato ravo vakatoendesa vachavangu kumatare, uye pane mutongo wematare unorambidza vachavangu kuramba vachidzinga nhengo dzeCCC. Kudzamara nyaya yekuti ndiani ane simba rekudzinga nhengo dzeCCC yapedzwa nematare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vana vechikoro makumi maviri nevashanu vari kuita zvidzidzo zveECD A neB pachikoro cheDavid Livingstone Primary School muHarare vakanga vapambwa nemutyairi aivatakura kubva pachikoro nezuro vanonzi vakazowanikwa kumacheke nezuro usiku. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vana ava vakazowanikwa mushure mekunge kombi yavaive yapererwa nedhiziri kumacheke. Mutyairi wekombi iyi vaSamuel Honde vane makore ekuberekwa makumi matanhatu vanonzi vakatanga kutakura vana vepachikoro ichi mugore ra2016 uye vakasungwa nemapurisa. Vanyati vati mapurisa achiri kuita tsvakurudzo yekuti chii chakaita kuti mutyairi abude muHarare nevana ava. Mushure mekuwanikwa kwavo vana ava vanonzi vakazoendeswa kuchipatara chemarondera kuti vaongororwe vasati vatorwa nevabereki vavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vaMacleo Mapfumo vanoshanda nesangano reSafe Schools Zone Zimbabwe.
Isusu mukushanda kwatinoita nevana muprogramu yedu inonzi Star Rating for Schools tinotarisa maissues iwaya yekuti sevabereki motikari dzatinoshandisa pakuti vana vedu vatorwe kuzvikoro dzinoenderana here kana kuti dzine zvakakwana here zvinoita kuti dzibvumidze vana kutakura. Asi tikada kutarisa izvozvi nguva yatiri, mota zhinji dzinotakura vana hadzisi pamutemo. Munhu ari kungotora motikari yake yatinoti muchirungu private. Saka tikada kuzvitarisa izvozvo maproblems akadai anga akatongomirira kuti aitike, nekuti motikari dzedu hadzisi regulated kuti dzinge dzichibvumidzwa kutakura vana dziri kuita iwayo anonzi maskura.
Ndeapi matanho amunoona kuti anoda kunge achitorwa kuti pagadziriswe nyaya yakadai?
Pachikoro ngapacreatwe system inoziva kuti motikari dzinotakura vana panzvimbo inoi ndedzipi. Dzapedza kudaro ngavazive zvekare kuti sechikoro maroutes anoendwa nemotikari ndedzipi. Then chechitatu vanofanira kutarisawo zvekare kuti motikari idzi dzine zvakakwana here. Mapepa zvekare emotikari anofanira kunge akanoonekwa kuVID kuti motikari iyi iri fiti here kuti itakure vana. Zvese izvozvo zvikange zviripo nemaroutes nematime anofanira kunge achifamba mota iyi zvinofanira kukirivhirwa kuchikoro. Chikoro chova nedatabhesi rekuziva kuti motikari yakadai ine zvese iri compliant inobvumidzwa kuti itakure vana. But madzininyaya yekuti ndata kutarisa zvinhu kana kuti anyone arikungouya kuita sekutanga kutakura vana saka akadzimara ataenda unogona kutoshaya kana rekodi yacho kuziva kuti munhu arikubvumidzwa kuti atakure vana uyezve nenyaya yemanumbers ndikunotisa kuti mukatadza mota zvizvikutakura vana vanenge vakawandisa like munoona mukombi mune zvizvikana kuti munoprainshuwa kuti mune vana 25 asi tikatarisa kombi inofanira kunge iri vana vangani vanozongotora advantage yekuti vana vane miri mudiki saka vanozogarisana makopo nekuita sei but mota izvozvo dzinenge dzakazara zvisingaiti ende zvikoro hazvifani kuignora vakuru vezvikoro mahedmaster havafani kuignora zvinhu zvakadaro zvichiitika ngavaongorere motikari kuti motikari ngaita kure vana mwana akagara pasiti rake pasina mwana akagara pakadoma.
Vanga vari vaMacleo Mapfumo vanoshanda nesangano reSafe Schools Zone Zimbabwe vachitaura vari parunhare naTaboka Ncube weStudio 7 vari muHarare. Vanhu vanosvika mazana maviri nemakumi maviri nevashanu vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera, vasere vakawanikwa vainacho uye vana vachifungidzirwa kuti vakafa nacho mukati memaava makumi maviri nemana munyika yose nezuro. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti chirwere ichi chiri kukwira nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kunaya kuri kuita mvura, zororo richangopera uye kuungana kwevanhu zvikuru mudzindufu. Vari kukurudzira veruzhinji kuti vatore matanho anosanganisira kufashaidza mvura yekunwa, kugeza maoko pamwe nemichero, kusaungana uye kuti vange vasingachengetedze marara munzvimbo dzisingabvumidzwe. Izvi vanoti ndedzimwe nzira dzinoshandiswa dzekuti vanhu vanokwanisa kuderedza nadzo kupararira kwechirwere chekorera. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pari zvino tichiri kuona kukwirira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nekorera, uye ndinofunga kuti zviri kubva muzororo rekisimusi ratichangobuda iri nevanhu vakafamba-famba zvakanyanya, magungano akawanda nemvura iri kunaya yasimudza mvura yepasi. Zvinoreva kuti zvose mvura netsvina yemuzvimbuzi zvinotanga kusangana. Saka izvi zvinokonzera tambudziko guru, kusangana kwetsvina yevanhu nemvura yekunwa.
Zvii zvamunokurudzira kuti zvinofanira kuitwa neveruzhinji senzira yekudzivirira kupararira kwedenda irori?
Ndufu dzose dzinofanirwa kuziviswa kubazi rezveutano nokurerwa kwevana. Kuradzikwa kwevanhu kutungamirirwa nebazi redu zvikuru kana munhu afa nechirwere chemanyoka, zvisinei kuti zvazivikanwa here kuti ikorera here kana kwete. Uye vanhu havafanirwi kuungana kwenguva yakareba parufu. Kudya parufu kunofanirwa kuderedzwa. Ndinofunga kuti izvi zvakakosha zvikuru, uye vashandi vebazi redu vagara zvavo vachifambisa mashoko iwaya eutsanana kuti korera isarambe ichienderera mberi.
Vanga vari mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Mamwe madzimambo munyika anoti haasi kufara nemafambiro ari kuita chirongwa chezunde ramambo mumatunhu avo, vachiti vave kutyira kuti chirongwa ichi chinogona kuzoguma chafa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kubva pasigare madzimambo aive neminda inonzi zunde ramambo inorimwa mbesa dzakasiyana-siyana dzinozokohwewa dzichiiswa mumatura anenge ari pamisha yemadzimambo, umo dzinozotorwa nenguva yakafanira dzichipiwa kushirikadzi, nyerera, vakaremara pamwe nevamwe vagari vanenge vasina kukohwa zvakanaka. Vagari vemudunhu ndivo vanoita madzoro ekuenda kunoshanda muminda inenge iine zvirimwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira chibage, mhunga, zviyo nezvimwe. Asi mamwe madzimambo anoti chirongwa ichi hachichafambi sezvinotarisirwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvekuti minda yezunde ramambo yave midiki kana zvichienzaniswa nevanhu vave kuda ruyamuro, uye mbeu nefertilizer zvinopiwa nehurumende zvave zvishoma. Mambo Ngezi vedunhu remhondoro kumashonaland west rapita pasipamire Yavaloti mbeu ya wali kupiwa ane urumende ishoma zikuru zekuti waka kwanza kupiwa mbeu nefotereza zema hektia ya mashanu chete pama hektia ya gumi ezindela mambo redu nuravo.
Mbeu nudati iti wezerwe ikutuwa kuti siwane kuhuratu wakati kuri.
Izi zino zinirwa na mambo zimunya redu nurema nikalendi vanimro di zimunya awanoti mbeu nefotereza zavari kupiwa zishoma asuba gari vanodaru ya muru rwezo kujiga varikuramba vachiwanda nekuda kwekusana ya shakanaka kwemvura pamwe nekuwedzerwawo kwedzimuri dzisiri kukwanisa kukuwa shakanaka. Va Andrew Wilson vanove mugaro wekumakonde kumashonaland west vanoti vakawanda vachaenda kunorima kumunda wezindala mambo sezvo kurima rava bhizinisi zvinosiya munhu achimhanyira kurima kumunda kwake.
Ende hakuna anouya kumunda kwamambo kuzoshanda ameno kwachifi kana kuende mumwano uya bati shando zvanicho kuti tiri kungorima zinda ramambo kungoti hekita iya nomanekesa mafertilizer hei.
Ishe nemakonde vedunhu remakonde kumashonaland west vawilson nemakonde vanoti kusarimwa kweminda yemadzimambo nevagari zviri kukonzerwa nekusangana kwevanhu vakawanda kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana izvo zvave kukanganisawo tsika nemagariro mumatunhu akawanda.
Vamwe vanhu vanenge vakabva mumasvingo, vamwe vanodherera kana kanzande kwamambo, vamwe vanenge vachishora kana kanzande kwasabhuku, vamwe vacho havadi vanoramba.
Gurukota redunhu remashonaland west amai Marian Chombo vanobvuma kuti chichemo chenzvimbo yekurima nezvikwanisiro zvekurimisa kubva kumadzimambo chakasvika kuhofisi yavo uye vari kuongorora nyaya yacho.
Mukatarisa pamaprograms ari kuitwa epfumbudza pane allocation inonzi ndeyamambo endi pane allocation hurumende yakaenda further down ikaona kuti madzimambo vega kana maheadmen havakwanisi kufida vanhu vanoita first port of call imasabhuku.
Amai Chombo vanoti vachawedzera nzvimbo dzekurima nezvikwanisiro kumadzimambo edunhu ravo kana vavabhakachira vaona zvinhu zvavanoda sezvo zvichisiyana namambo mumwe nemumwe kuti chichemo chake ndechei.
Asi ndakangomirira kuti kana tapedza mwaka uno ndopendichafamba ndichiona chifu mambo mumwe namumwe achindirondedzera kuti zvaanonge achida iye zvaanoshuvira kuti tivandudze purogiramu iyoyi chirongwa chezunde ramambo kuti chikwanise kuita gutsa ruzhinji.
Gurukota rezveminda Dr. Ancias Masuka vanoti madzimambo anoda kuwedzerwa minda anofanirwa kunyorera kubazi ravo iro rinoongorora chichemo chimwe nechimwe kuti chinokodzera here. Asi vamwe vakaita savachito machiridza vanoti nyaya dzezunde ramambo hadzichashanda kubva pakagariswa vanhu patsva izvo zvave kuita kuti vanhu vazvishandire muminda yavo chete. Vamwe vanotiwo nekuda kwebazi rinoyamura vagari nezvekudya kana kuti social welfare madzimambo akatorerwa basa rekuyamura vagari nezvekudya zvichaita kuti nyaya dzemazunde amambo dziparare. Asi haasi matunhu ose ari kusangana nematambudziko ekusimudzirwa kwezunde ramambo sezvo chirongwa ichi chiri kutomutsiridzwa nemamwe madzimambo mumatunhu akawanda. Mamwe madzimambo anonzi ari kumutsiridza nekusimbisa chirongwa ichi anosanganisira mambo Nyajina vedunhu reUzumba namambo Mangwende vekwamurehwa kumashonaland east. Chirongwa ichi chinonzi chinobatsirawo kupedza nyaya dzekushungurudzana mudzimba kunokonzerwa nenzara sezvo mhuri dzichikwanisa kuwaniswa chikafu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. paVoice of America. Tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7 tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munhau dzemitambo. Makwikwi eAfrica Cup of Nations ari kuenderera mberi kuIvory Coast, chikwata cheCape Verde chichirova Mozambique 3-0 mumutambo uchangobva kupera pari zvino. Mune mumwe mutambo wakatarisirwa nevazhinji, chikwata cheSenegal chiri kutamba nechikwata cheCameroon manheru ano, uko Gambia neGuinea dzichisanganawo zvakare manheru ano. Muongorori wenhau dzemitambo Tandanani Zimbwa anoti vatsigiri vazhinji vari kufadzwa nezviri kubuda kubva kumakwikwi eAfrica Cup of Nations, sezvo zvimwe zvikwata zvidiki zviri kuita mashura anga asiri kutarisirwa. Ngatinzwi achitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Mumutambo wakatarisirwa neruzhinji, Cameroon iri kutungana neSenegal, shasha dzemuAfrica dzakamurudza mukombe weNations Cup mumakwikwi apfuura. Senegal iyo yakatanga makwikwi egore rino nokukunda Gambia 3-0 inoita seine mikana iri nani yekukunda Cameroon, iyo yakatadza kudya Guinea pamutambo wavo wokutanga wakapera uri mangange 1-1. Mumwe mutambo wakatarisirwa nhasi, Gambia inosangana neGuinea, asi Guinea yakatarisirwa kukunda pasina dikita mashure ekukundikana kwakaratidzwa neGambia pamutambo wavo wekutanga pavakasangana neSenegal.
Mitambo yakatambwa nezuro mumakwikwi aya yakabuda sei?
Pamitambo yakatambwa nezuro, chikwata cheEquatorial Guinea chakagona kubatsira chinangwa chavo chekusvika muchikamu chinotevera chemakwikwi eAfrica Nations Cup egore rino, apo pachakazvambaradza Guinea-Bissau 4-2. Chikomana Emilio Nsu anga akadya magaka mambishi akamwisa katatu kubatsira chikwata chake kuti chisvike pamusoro pezvimwe zvikwata zvese zvavari kutamba nazvo muchikamu chekutanga mumitambo iyi. Mune mumwe mutambo nezuro, Nigeria iyo yakatanga makwikwi egore rino nokupedza ari mangange neEquatorial Guinea yakagona kukunda pamutambo wairema zvikuru, apo yakabudirira 1-0 ichikunda Ivory Coast. Izvo zvava kureva kuti Nigeria iri pachigaro chechipiri mumamiriro ezvinhu. Ivory Coast iyo yakatanga mitambo nokukunda Guinea-Bissau 2-0 iri pachigaro chechitatu, ichiteverwa neGuinea-Bissau iyo iri zasi kwemamiriro ezvinhu shure mekukundwa mitambo yavo yese yekutanga. Guinea-Bissau yamirira kungotamba mutambo wavo wekugumisira neNigeria ichioneka hayo kudzokera kumusha. Pane mumwe mutambo wakanakidza zvikuru, shasha dzomutambo Egypt neGhana dzakapedza ari mangange 2-2. Zvibodzwa zveGhana zviviri zvakabva kuchikomana Mohamed Kudus chinotambira West Ham, kwozoti vafaro veEgypt vakagona kudzora kaviri kese zvibodzwa zvavo zvichibva kuvakomana Omar Mamush naMustafa Mohamed.
Muongororo wenhau dzemitambo Tandanani Zimbwa achitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 ari muUlawayo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seventh of Guinea.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondorino tinokupai hurukuro nemuimbi weZim Dancehall Raymond Muchikairi anozivikanwa neremagitare rekuti Raymond Driver. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ujira. Eh? Jodini kune vano vamashingo avo, eh? Ekta blame. Marwa ama.
Zvema gitari. Ndiri yazuta kuti ndakatanga rini aglai. Ngozi ndaita ndichinzi vakuda kuita zvema gitari. But way back in 2007 ndakamboita interest kuda kuimba ndikazongo senaona zvoko zvaistu yangu. Ndakachiri kuenda kuchikoro. Ndakatombo superstar kuti soldier vibes. I used to like Sniper Stone. So
COVID diwe kuzama kukurisa uri kudzoka nemawe mai mwana maga umba ende mune make kana nanani munenga burise
hey noindo ria unopiwa nawe zira Ray Driver
and as a survivor
kuri zvose ndinokuda official na producer wangu ndiri kushanda naye vachindi kudzisa kuti unoimba sei. That was 2021.
Saka veugama veushamwari vabereki vaiti kudii muchitangazvo magitare?
Ya, izofu vabereki. Aparenji ndinawo samadha. Havana kushora kuimba as such panguva yandakatanga kurekoda. But way back, ndinoona kuti vakanga vasiri kunzwisisa because I was trying to find my way out in art. But kukura kwangu amai vangu vairovedzerawo kuti mabhuku. Sports niva asi she wouldn't like.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova?
Vanhu vateerera matracks angu so far, I'm sure kuti ndivo vamwe vava kutoendera ngaridzo kuti I'm an artist. Ndo vamwe vava kundipa motivation, ndo vamwe vava kuita kuti ndirambe ndine chidakada kwachekuimba. Most of them are supporting my lyrical content.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Urekodhewo zvinhu zviri up to standard kunodawo dzimari neini. But we can't say it is a major challenge because we are trying by all means. Ndosa kataka kwasa kuburisa songs yaya mashoma shoma. Still to chaga kuti tiburise mamwe akawanda.
Vangadewo kukubatai vanokuwana ikupi?
Vazhinji vanoda kundibata so far. Vakanditarisa paFacebook ndinoshandisa Raymond Muchairi, paTikTok ndinoshandisa Raydriver94, mahendo zvangu mazhinji I use Raydriver94.
Mune mashoko here amunodawo kusiyira vatsigiri venyu?
Shoko angu kuvatsigiri wangu ndeyekuti music yandinoimbawo vakateererawo there's a message for everyone. Ndivo vanhu vanoramba vachindipawo simba rekuti ndigokwanisa kuburitsawo zvimwe zvandakanyora mumwoyo wangu. Ndizvatenda zvangu, ndinotenda vateereri, ndinotendawo kunenge imiwe mupenyuro mitsigiro yamunotipa.
Manga muchinzwa kambo kanonzi usandisiye manzwo hurukuru yaitwa na Raymond Driver angari parunare muHarare na Ivan Zininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishano svondo rinouya, uye kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu tinokuti pindai kana kutumirai WhatsApp namba dzenyu tikubatei panamba dzinoti +1 202 465 0318. Muchirongwa cheLive Talk nhasi manheru na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika mubato reTriple C, tichitarisa zvabuda mudare High Court panyaya yenhengo dzebato rinopikisa idzo dzarambidzwa kukwikwidza muna kukadzi nemutongo wapiwa nedare reHigh Court zvichitevera chikumbiro chakaiswa navasengazo Shabangu vari kuzviti ndo munyori mukuru chekurambidza nhengo idzi kukwikwidza dzichishandisa zita rebato reTriple C. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusoro reHigh Court rinopa mutongo unorambidza nhengo dzebato reTCCC dzakadzingwa muparamende nemakanzuro kukwikwidza musarudzo dzemabielections muna kukadzi dzichishandisa zita rebato iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Taboka Ncube.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 19 Zibandlela 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
No sibuhlunga lokho kwenzakeleyo and lokho kuphuma enkantolo ngasikhangela sibona ukuthi kulonyo ngahamba ngakuze.
Umthethandaba waphezulu owe High Court wethu lesinqumo sokunikeza umnumzana Sengezo Chabangu imvumo yokuvimba amalunga ePhalamende lamakansila weTCCC ukuphatheka kukhetho lwama-by election.
Anyone yet for the one number Ama wish, Ama Kobi, Nama number six, black and yellow, Agula plan, Agula Polish.
Izifundi ze-ECDA le-B ezisesikolweni se-David Livingstone Primary School eHarare ezingamachumi amabili lanhlanu zitholakale emacheke izolo ebusuku ngemva kokuthunjwa kwazo ngumtshayeli owayejayele ukuzithwala zisuka esikolo zisiya ngekhaya. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi inani labantu abahlaselwa ngomkhuhlane wesihudo owekholera liyakhuphuka elizweni. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethandaba waphezulu owe High Court wethu lesinqumo sokunikeza ozithi ungunobhala jikelele weTCCC umnumzana Sengezo Chabangu imvumo yokuba avimbe amalunga edalela eParliamente lamakansila angamachumi amabili lantathu 23 ukuphatheka kukhetho lwama-by-election olwenziwa ngenyanga ezayo kanhlolanja mhla ka 3. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula isinqumo sakhe uMahluli Bisirayi Gwenda uthe okwenzakala kubandla le-CCC ikulwisana kwamaxuku alembono ehlukeneyo awebandla linye. Amacele omabili kumele abe lendlela zokulungisisa ukudonselana okukhona. Uthe ukuxoshwa kwamalunga awe-CCC okwenziwa nguChabangu kwakusemthethweni okwenza ukubavimbela kwabo kube yinto esemthethweni ngoba elamandla okwenza lokhu. Igqwetha likaChabangu umnumzana Ngobani Sithole uthi bamukela ngenjabulo okuphuma emthethwandaba echasisa okwenzakale namhlanje.
Kozi njalo ukubekile kwacaca ukuthi endaweni ezinjalo iparty kufuze ibe lama structures, ibe lama systems ukuthi labo abangavumelaniyo badile lapho. Ngakho ke kulokhu le iparty kukhanya kakhulu.
Kodwa obona ngomsebenzi wokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi kuyamangalisa ukuba uChabangu unqobe njani emthethwandaba ubona bengamazi kubandla labo.
No sibuhlunga lokho kwenzakeleyo and lokho kuphuma enkantolo ngasikhangela sibona ukuthi kulonyo ngahamba ngakuhle.
Uqhubeke esithi ibandla leli lizazama ngazo zonke indlela ukulandela umthetho okungagoqela ukuphikisa lesi sinqumo edalela phezulu. Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Institute umnumzana Chenesani Ntungagwa uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC liqhubeka lisenza iphutha elifanayo esithi kumele lidinge amanye amacebo okumelana nalolu dubo.
Into engiyibonayo kudaba le triple C kumele bezilungisise. Okwakuqala kungaba kulenkinga ukuthi bathi bona ngabala indlela yokusebenza ngezakhiwo zaphakade esingathi ngama structures ngesilungu. Okwesibili njalo ngibona angathi kuba nzima ukuthi udaba luka Chabango lulungisiswe ngomthethandaba. Ngamafitshane ngibona sokufuna ezinye indlela, kungabe ukungena ezitaradeni, kungabe ukwenzani.
Okuphuma emthethandaba namhlanje kutsho ukuba ibandla leZANU-PF selizaphatheka kukhetho lingela abaphikisana lalo. Lokhu ngokwesibili umthethandaba waphezulu usamukela isicelo sikaChabangu esokuvimba labo abaxotshisayo eParliamente ukuncintisa kukhetho. Umthethwandaba uvimbe amalunga awe-CCC ayisishiyagalolunye 9 ukuncintisa kukhetho ngomparakazi nyakenye. UChabangu usexotshise amalunga ePhalamende edlula amachumi amathathu lamakhansila angamachumi ayisikhombisa 60 elizweni lonke. Kodwa umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa uhlala ekusola okwenziwa nguChabangu ethi akukho emthethweni ngoba engasilo lalunga lebandla lakhe. Kunje uChamisa lebandla lakhe baladaba olusemthethwandaba owe-High Court lokuphikisa konke okwenziwa nguChabangu besithi kabamazi ukuthi ukwenza njengobani ngoba bengelaso lesikhundla sikanobhala jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izifundi ze-ECD A le-B esesikolweni se-David Livingstone Primary School eHarare ezingamachumi amabili lanhlanu zitholakale emacheke izolo ebusuku ngemva kokuthunjwa kwazo ngumtshayeli owayejayele ukuzithwala zisuka esikolo zisiya ngekhaya. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthe abantwana laba batholakale ngemva kokuba ikhombi ebebathwele iphelelwe ngamafutha macheke. Umtshayeli wekhombi leyo umnumzana Samuel Wonde oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha usebotshwe ngamapholisa njalo kubikwa waqala ukuthwala abantwana kulesi sikolo ngomnyaka ka-2016. Umnumzana Nyati uthi amapholisa asadingisisa ukuthi kuyini okwabangela ukuthi athumbe abantwana laba. Abantwana sebelemuli zabo njalo benelise ukuhlolwa esibhedlela seMarondera bengakathathwa ngabazali. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Macleo Mapfumo osebenza nenhlanganiso yeSafe Schools Zone Zimbabwe.
Athi kumele vele kwenzakele into ezinjalo because siyabona imoto lezi ezithwala abantwana akula system or singathi kule policy gap khonapho yokuthi nxa sidinga imoto ethwala abantwana ifuze ukuthi ibe imoto enjani. Singakhangela kulama-private schools amaningi onjengo-Falcon laba or Eaglesville liyabona ukuthi bale bus system yabo ele-order. Ibhasi yabile bhasi number, ibhasi yabile amaphepha wonke, ningakhangela i-number plate yebhasi iyabona ukuthi yabile red le-white. Kuyabe kusho ukuthi iyavunyelwa ukuthi ithwale abantwana. So kufuze ukuthi khonokho lingayekela ukukhangela kuyaba difficult ukutracka yikho sizaba lama problems like eyenza khona these things. So because akula accountability yokuthi libe kwazi ukuthi nami imoto ithwala abantwana idingani.
Ngiwaphi amanyathelo okufanele athathwe ngabazali kanye lezikolo ukuze kuvikelwe abantwana?
Right, thina njengabantu abasebenza le Safe School Zone Zimbabwe sifuna uku-advocate ipolicy ukuthi iyabelungisa indawo yokuthi imoto ezithwala abantwana zifuze ukuthi zibe njani. Right, asivele nesikolo u-headmaster uyakwazi ukuthi kule moto eziningi ezithwala abantwana nxa sebegede isikolo ngama-1 ufuze ukuthi akhangele imoto eneleyo ukuthi i-compliant yini ukuthi ithwala abantwana. Asibone i-VID certificate of fitness eyemoto eneleyo, udriver ule license ule defensive, i-route yekhombi yeneleyo or ibhasi eneleyo iyabe ifuze ukuthi ibe khona sibekwazi ukuthi nxa imoto le ivela lapha iye esipingwizi, nxa ivela lapha iye emobra, ibe nesikhathi nama-time routes wona lawo ukuthi abekwazi ukuthi imoto ingasuka lapha ngo-1 kufuze ukuthi ngo-3 iyabe isifikile emobra abantwana bonke bayasebehambile. But akula ama-gaps wona lawo lo siyabona ukuthi akhona, akula i-accountability yonke eneleyo ukuthi libekwazi ukuthi imoto ezithwala abantwana bethu zingaphi zidlela ngapha akula.
Izikolo zingasebenza le nhlanganiso ziphi ukwenza lokhu njalo kuyini esingakufunda kwamanye amazwe?
Kufuze ukuthi namapholisa le-Traffic Safety Council of Zimbabwe bancedise izikolo ukuthi nxa imota
ivunyelwe ukuthi ithwale abantwana kuyinokulungiswayo or kuyinokukhangelwayo. Amanye ama-examples singabona khathesi e-America basebenzisa lawa amathiwa ngama-yellow bus. Amabhasi ona lawo ayiyellow for a purpose because i-yellow even now use-road nxa ukhathana nxa useduzane udrive erodi uyayibona ukuthi nantiyanimoto ye and ungayibona uyabakwazi ukuthi right lapho kula bantwana besikolo kufuze ukuthi lami even ngidrive kuhle. Uyakwanisa ukuyi-check uyibone from afar ukuthi ah no ibhasi lena engane ayihambi kuhle abantwana or it's overcrowded kufuze ukuthi kulungise. But thina anyone iyathwala amantwana liyabona ama-Honda Fit ama-wish amakhombi even anama-number plates e-black lenyelo esenza khonoko ukuthi athwale abantwana akula plan akula policy.
Yikuyini okungenziwa ukuvikela abantwana nxa sikhangela abachayeli abayibo abazathwala abantwana?
Right, liyabona manje njengabazali wena ukufuza ukuthi ube ne-responsibility yona leyo ukuthi nxa unika umuntu umntwana wakho ukuthi amhambise esikolo nawe kufuza ukuthi ukhangele into it's your right as a parent ukuthi ukhangele even i-drive wankhona ukuthi ngifana ukubona amaphepha akho because anti ngikhulumela indaba ne-PSC compliance i-license yakhe iyafuna ukuthiifuze ukuthi ishone ukuthi class 2 or class 1 and nxa ule-class 2 or class 1 uthwala abantwana like that example kufuza ukuthi ube ne-medical medical report yazo kufuza ukuthi ibe khona ukuthi lo umuntu lo is fit and able ukuthi ahambe labantwana.
Lo ube ngumnumzana Makhlio Maphumo osebenza le nhlanganiso yeSafe Schools Zone Zimbabwe exoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane wesihudo owe-cholera liyakhuphuka elizweni njalo abantu abangamakhulu amabili lamachumi amabili lanhlanu 225 bahlaselwe yiyo ngelanga elilodwa eledluleyo. Embikweni owethulwe lamuhla ugatsha lolu luthi imbangela yokubuthana lokudla lapho kubhujiwe. Soluxwayise abantu ukuthi bazise uhulumende ngemfa ezicatshangelwa ukuthi zibangelwa yikholera ukwenzela ukuthi izisebenzi zakhe zibe yizo ezingcwaba abantu laba. Ugatsha lwezempilakahle luthi umkhuhlane lo usubulale abantu abangamakhulu amathathu lamathumi amane 340 njalo kucatshangelwa ukuthi abafika phose inkulungwane ezingamathumi amabili 19,090 bale kholera. Kukanti kuyazakala ukuthi ngempela abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amabili 2,231 balawo. Ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani edolobheni lakoBulawayo, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsekeli kameya waleli dolobho umnumzana Edwin Dlovu, yena othi balenhlelo zokwenqabela ikholera lanxa ingakamemetheki kuleli dolobho.
KoBulawayo singathi thina ke sisangcono kulamanye amadolobho kafika uboni ke lo mkhuhlane umemetheka kodwa siyaxwayisa izakhamizi zakoBulawayo ukuthi zinanzelele njalo zenqabele ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Lokho kumele zikwenze ngokuhlanzeka okwezinga eliphezulu kakhulu, zingathengi ukudla emgwaqweni kakhulu khona lokho okuqandayo. Ikanti okunye imizamo esilayo njengekhanseli ukuthi sisuse abantu abathengisa kungekho emthethweni. Ungananzelela edolobheni lakoBulawayo uzathola umuntu efake igasi stofu yakhe emgwaqweni ebusuku epheka ama-chips efraya ama-sausage ethengisela abantu. Amapholisa ethu akekhanseli ke akuhlelo lokukhipha abantu abanjalo ke emgwaqweni abathathele lezinto abazisebenzisayo. Yikho siyakhuthaza izakhamizi zakoBulawayo ukuthi zingathengi-ke ukudla kwemgwaqweni, kanti labo abazaziyo ukuthi bathengisa okungekho emthethweni ezindaweni abangavunyelwa kizo lokuthengisa ukudla bengela maphepha abanika lelo gunya lokuthi bakuthengise avela ekhanseli kweze-health. Sithi kabasuke emgwaqweni ngoba bazabotshwa bathathele izinto zonke abazithengisayo. Umkhuhlane wekholera usukhona sumemetheka emadolobheni amaningi lakwamanye amazwe esincelane lawo. Yikho koBulawayo sifisa bakithi abantu bahlanzele senqabele kumemetheka kumkhuhlane lo ngoba uyingozi uyathatha imphefumulo yabantu.
Uhlupho lwamanzi ke siyabona ukuthi lubhahile kobulawayo njalo lungaba ngenye yembangela ukuthi umkhuhlane lo umemetheke. Kukhona elikwenzayo ngalo.
Uhlupho lwamanzi lukhona kobulawayo, sikhuluma njengamanje senza lokho okuthiwa i-water shedding 120 hours, okusho ukuthi ngeviki abahlala kuma-low-lying areas bangathola amanzi amalanga amabili, laba abahlala kuma-high-lying areas bangathola ngelanga elilodwa. So siyakhuthaza uzulu lezizalwane zakobulawayo bakithi ukuthi nala manzi amancane abekhona ziwalondoloze njalo zitshengise ukuhlanzeka okwezinga eliphezulu kakhulu. Kodwa-ke izakhamizi zakobulawayo sizithembile-ke, kazilabo ubuchapha.
Uke wakhuluma ngokususa abathengisa ezitaladini, liyenelisa yini ukuthi libakhuthaza njengoba sabona kusehlula ensukwini ezedlulele?
Sakhuthaza ukuthi baphume ngoba amapholisa ethu-ke asephiwe igunya lokuthi ababophe abathathele lezo zinto abazenzayo. Sisebenzisana-ke lama-law enforcement agency amapholisa ukuthi sikwenze khona lokho. Amapholisa ku-plain clothes asedeploye wakhona edolobheni, kanti laba kwi-uniform kwakhona sizaqala-ke ukubopha 24 hours emini lebusuku ukuze senqabele kumemetheka-ke komkhuhlane lo wamthithi kabasuke. Kanti ke operation le izahlanganisa bonke labemshikashika bona laba abathwala abantu ezindaweni ezingavunyelwananga le mota ezingabhaliswanga ezingekho emthethweni layo. I-operation leyi izabe isebenza labo ngoba labo ibabenza-ke kube khona abantu abathengisayo bebonwa ukuthwala kwabantu lapho abantu abagadaa sebebuya bezothengisa. Sithi-ke bakunanzelele khona lokho ngoba uhlelo soluqalisile-ke lokubakhipha-ke emgwaqweni ngoba mkhuhlane lo sifisa ungamemetheki edolobheni lethu lakobulawayo.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Izakhamizi zeMatanangombe emangweni weGwanda South sezisungule uhlelo lokuthuthukisa isikolo sakule ndawo eseMatanangombe Primary School, sona esisilela ngezinto eziningi ezisetshenziswa ngabafundi ezigoqela ingwalo zokubala kanye lemitshina yamakhompyutha. Uhlelo lweMatanangombe Prime Project lusungulwe yizakhamizi zale ndawo ezisebenza kwele South Africa zibambisane lezekhaya. Omunye wabakhokhela lolu hlelo, umnumzana iHupuleng Sebata Mathabane, utshele iStudio 7 ukuthi ukusilela kwezinto zokusebenzisa kubuyisela abafundi emuva, njalo uthi bayaludinga uncedo ukuze luphumelele lolu hlelo.
Le project lena yeMatanangombe iqonde nje ukulungisa isimo sasesikoleni. Kunesakhiwe esidinga ukuthi sifulelwe laphayana. Sizodinga futhi ukuthi kube namanzi phakathi kwejarada lesikole. Sizodinga izinto ezifana ne-library kulesiya sikole. Sizodinga futhi ukuthi iy'ngane zifunde ngokhompyutha kuleso sikole. And i-printing and the copying system mele ibe in place kulesiya sikole ngokufisa kwethu. And i-community hall nayo siyayidinga kulesiya sikole.
Kuyini kahle kahle ongathi yikho okulifake umfutho wokusungula lolu hlelo?
Sifuna iy'ngane zethu zibe ne-access to books, access to computers, isikole sibe modernized, sihambisane nesimo samanje. It's really unfair ukuthi iy'ngane zifunde nje zingayazi ne-computer bese ziqhamuka zidibana ne-computer kuma-university. Lokho kukodwa nje akugcwali kahle emphakathini. Just think about it. Kunzima kakhulu. Then bese siya ku-reading material. Reading material ibalulekile kakhulu ngani ngoba othisha bayafundisa ingane kumele zikwazi ukuyifundela iy'ncwadi, zikhone ukuyiyela kuma-libraries, zigcwalise lokho ezokufundile noma ezokufundiswa ngothisha. Okunye, iMatanangombe yindawo egcwele imifula eminingi kakhulu. Okokuthi during rain season kunama-challenges amaningi, ingane azikwazi ukuya esikoleni nabagulayo bakwazi ukuthi bakhona ukutholwa ithuba ukuthi bakwazi ukuya esibhedlela ngani ngoba awekho ama-bridge. Kuyiwa kanjani ngoba ingane zokhukhulwa ngamanzi? Uya kanjani esibhedlela lingekwe-bridge? Akusebenzeki ngalolu hlobo. Ngezinye yezinto ezenze nathi sahlala phansi ngabantu sathi siyi-community we are exposed, kumele siphakame senze something. Sibone kuyilungele lethu njengomphakathi ukuthi siphakame ukuze senze something egameni lale project eMatanangombe.
Abangathanda ukuxhasana lani kulolu hlelo balincedise, kungaba ngemali, kungaba yiluphi uncedo, balixhuma njani, balithola ngaphi?
Yebo bakithi, sithi kulabo abafuna ukulekelela noma ukuhambisana nathi kule ndlela yentuthuko yesigodi sakithi seMatanangombe, siyacela bandla nisize nisifonele kulezi nombolo ezilandelayo. Sino +27 71 127 79 29 noma +27 63 295 7413 noma +27 73 344 4569 eMzansi eSouth Africa plastholakala khona.
Umnumzana iHupuleng Sebata Mathabane ngomunye wabakhokela uhlelo lweMatanangombe Project olujonge ukuthuthukisa isikolo seMatanangombe Primary School eGwanda South. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uhulumende kamongameli Joe Biden welemelika wazise izolo ukuthi kukhanya kungelandlela engemukeleka ngele Israel ukulungisisa udaba lokuzivikela kwayo emhlubulweni we-Middle East engaqeda impi phakathi kwayo leqembu labesiPalestina eleHamas. Ukwakhiwa kutsha kweGaza kubikwa kulakho kuba nzima lanxa limpi ingaphela. Inhloko kahulumende le-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ubikwa echaya ngenduku phansi esithi akafuni kuzwa ukuvuselelwa kwesigaba seGaza esilombuso wabesiPalestina ngoba ukwenza njalo kuyingozi kwezomvikela welizwe lakhe. Umphathintambo obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana Anthony Blinken ubikwa ehlela ukwethekelela emazweni ambala awezwekazi le-Afrika ngeviki ezayo. Lolu hambo lukaBlinken lubikwa luzamusa emazweni abalisa iCape Verde, Ivory Coast, Nigeria le-Angola. Umncintiswano womdlalo wenguqu wokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika Africa Cup of Nations AFCON 2023 uqhubekela phambili namhlanje kwele-Côte d'Ivoire ele-Mozambique ebelidlala le-Cape Verde emdlalweni wakuqala, kuyanti Senegal yona izanqikilana le-Cameroon kuthi umdlalo wokugcina okhangelelwe ukuba khona phakathi kweGuinea le-Gambia.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to Pogine.
Uhlelo Woza Friday liviki silomculi omdumo werumba uLenald LND Nleya ehamba leqembu lakhe leTokwana Stars. ULenard udabuka ePlumtree kodwa usebenza ekwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Ekhaya Bakheke Mina. Nangu exoxa loNtungameli Nkomo oweStudio 7.
Kalbona linjani mina ngiyaphila okhuluma ngu Leonard LND Leah
odabuke plant kotokwane esikhalane esigabeni senobe village mnanzalwa emzini omkhulu kothongola iqembu engihamba ngalo LNTM Tokwana Stars siyabangena boys ngiqala ukucula ngo-2022 ngikhipha amasengitheka yi-2 then ngo-2023 ngakhipha i-album lengoma eziyi-7 ngingathi sende 2 years ngisemdinini yomculo
ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
bengang WhatsApp oba phone kunombolo ezithi +27 845 848 162 +27 845 8162
abalandeli ubachiyela wapha maso
abangathanda ukuthi bexhase besapote akhona amajaketi amathisheti amakhephu ama-CD lama-USB
Don't die.
Untungameli Nkomo obesipha uhlelo Woza Friday eLeonard LN Dinleya ephethe idlale lakhe elitsha elithiwa ababheke mina. Ku-live talk namhlanje sikhangela indaba zamaxuku amabili awebandla eliphikisayo le-TCCC aqhubekela phambili edonselana kuyikho lapho ozithi unobhala jikelela umnumzana Sengezo Chabangwe sexotshise amanye amalunga awe-TCCC awedalela ephalamende lakumakhansili kodwa ephikwa inkokheli yalelo bandla ugoqela umnumzana Nelson Chamisa ethi akusilo lunga labo. Singakaligqibi loluhlelo sikhangele bezikhokhela umthethwandaba waphezulu we-High Court wethu lesinqumo sokunikeza umnumzana Chabangu imvumo yokuvimba okuphatheka kukhetho kwamalunga e-TCCC. Silugqiba ke lapha uhlelo lanamhlanje olivalelisayo uJabu Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.